asabatikana nezvakataurwa naBiden nekuti waitaura semutungamiriri wenyika, waitaura kune vanhu vese weAmerica, maRepublicans nemaDemocrats, kuti vanhu vanofanira kuti washande pamwe chete muAmerica kuti ibudirire. Izvozvo zvakandikoshera, ndakaona kuti munhu anorangidza kuti ane utungamiriri hwakarongeka nekuti ane chido chekubatanidza vanhu vese wenyika yeAmerica.
Tombotarisa zvavakataura pamusoro pekurwisa denda reCOVID-19, makaona zvipi zvakakosha pane zvavakataura?
Ndakakosherwa nekuti munhu wese anofanira kuva anopfeka mask, unofanira kuva uri mutemo unotedzerwa kune nyika yese, uye vanhu wese vanofanira kuti vakwanise kutestwa kuti vaonekwe kuti vane utachiona ndewapi. Zvinobatsira izvozvo kudzivirira chirwere ichi kana denda ranetsa reCOVID-19.
Kopanyaya yemadzimai nevechitema, zvii zvakakubatai pane zvavakataura?
Ndakabatikana nekuti munhu anorangidza kuti ane rudo uye nechido kuupenyu hwevanhu hwagara wachitarisirwa pasi munyika yeAmerica, hwakafanana nemadzimai uye nevanhu vatema. Wakatsanangura mukutaura kwavo iwo wakapa muenzaniso waGeorge Floyd akaurayiwa nemapurisa echichena, wachiti iwo mwana wavo akatsanangura achiti zvaitwa nababa wacho zvapa kuti pasi rese risanduke, uye risanduke kune zvinhu zvakanaka, uye madzimai ave nekodzero dzavo uye achifanira kuti agoremekedzwa sezvaanofanira kuti achiitwa.
Tombotarisa panyaya yeupfumi nekudyidzana nedzimwe nyika kweAmerica, vaBiden pane zvavakataura here zvakakubatai?
VaBiden wakatsanangura mashoko akandifadza ekuti nyika yeAmerica iri kunetseka mune zveupfumi nekuda kwedenda reCOVID-19, uye wakatsanangura kune pasi rese, kune vatungamiriri wepasi rese, kuti vano chishuwo chekushanda nevanhu wese kuitira kuti nyika dzese dzibudirire, kwete kungoti America chete, asi kuti vanhu vakadyidzana mune zveupfumi, mune zvematongerwo enyika, zvinopa kuti vanhu vayanane uye vanhu vagare murunyararo uye vachibudirira.
Zvii zvimwe zvakakubatai zvamunofunga kuti zvingabatsira iyo nyika yeAmerica nepasi rose?
Kushanda pamwe chete vanhu vachiwirirana, wangadai vanhu vane kuona kwakasiyana kana kufunga kwakasiyana, zvinokarirwa uye zvinogashirwa, asi chinokosha kuti vanhu vagashire kusiyana kwatakaita ikoko mukuona nemukufunga, kwete kuti munhu ati kana pane mumwe ane pfungwa dzakasiyana nedzake yamhandu. Kwete, handizvo. Zvinoreva kuti tinoda pfungwa dzakasiyana dzinenge dzichikurukurwa mune zvese zvinenge zvichiitika, vanhu vanoda kuti washande pamwe chete.